rinokosha zvakanyanya kune warikupa munyika ino yeAmerica. Nekuti zvatinoona ndezvekuti mari yacho inoshandiswa pakugadzira zvombo, saka inenge ichishanda muno muAmerica. Kune vari kutambirawo zvinovakoshera nekuti vanoona zvombo zvavari kuda zvekushandisa muhondo dzavari kurwa, kunyanya-nyanya Ukraine iri kurwa neRussia.
Sei bhiri iri rakatora nguva refu kuti pave nekuwirirana pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican Party?
Bhiri rakatora nguva kuti rizopasa nekuti nyika yeAmerica iri kuramba ichiita zvikwereti, iri kukwereta mari yaisina. Saka zvakatora nguva nekuti maRepublicans vamwe vangu vachiti hatifaniriba kuti tiiti bhiri ripase, nekuti zvinoreva kuti chikwereti cheAmerica chiri kuramba chichikura zuva nezuva, zvinozokonzera izvo kuti zvinoita dambudziko. Uye tiri kuona kuti rakatora nguva, kune mamwe maDemocrats anga asiri kufaraba nenyaya iri kuitika kuIsraeri. Vanhu vari kuurayiwa wekuPalestine vasina mhosva, vasina bapfuti, uye madzimai nevana vari kufa zvisina bane musoro uye zvisina nematuro zvekare. Saka bhiri rakatora nguva yakakura nekuti mapato mairi ezvematongerwo enyika muno muAmerica akanga asiri kubvumirana nezvakanga zvichidiwa nemutungamiriri wenyika waBiden kuti bhiri iri ringe rinobudirira.
Mari iyi kana kuti rubatsiro rwapiwa Ukraine urwu ruchaita musauko here mukurwisana kuri kuita nyika mbiri idzi dzeUkraine neRussia?
Ndinoona kuti zvichaita kamutsauko kadiki kekuti Ukraine inombopuwa zvombo zvainokwanisa kushandisa, asi haina basimba rekuti inodzivirira Russia nemauto ayo uye nezvombo zvayo zvainazvo. Ndinoona sekunge nyika ino yeAmerica inoda kuti hondo dzigorwiwa kunze kwedzimwe nyika kwete munyika yavo. Saka ndinoona kunge vanongosandidzirawo kuti ngazviitika ikoko kwazvaitika. Saka zvavanenge vachibatsiridza, asi chokwadi chaicho chatinoziva ndechekuti Ukraine haikwaniseba kuhwina hondo yairi kurwa ine Russia, nekuti Russia ine zvombo zvakawandisisa zvinogona kumbobatsira kwekanguva kadiki kuti Ukraine inogona kumboti apo neapo vachiita mazuva. Asi muongororo yangu yandinoita, handione ba Ukraine ichikwanisa kukunda Russia pane hondo iyi, asi zvombo zvinombovabatsirawo kuti vaite mamwe mazuva avanenge vachiita. Ini ndobva ndadzoka kune point yandambotaura kuti nyika ino yeAmerica inoda kuti hondo dzirwiwe kune dzimwe nyika kwete munyika yayo. Saka inenge ichingosandidzirawo kuti regai zviite kudaro ikoko kwazvaita, zvinobatsirawo kuti munyika muno mugare mune runyararo uye pasai chinogona kuvakanganisa mune zveupfumi nezvematongerwo enyika mukati menyika yavo.
Kuramba vachibatsira Israel kuri kuitwa navaBiden kunoenderana neruzhinji rwevanhu muAmerica here?
Hazvisi kuenderana neruzhinji rwevanhu. Tiri kuona kuti kumakoleji nekumayunivhesiti vanhu vari kusimuka vachiratidzira. Kune mademonstrations ari kuitika kumayunivhesiti akawanda munyika ino yeAmerica, nekuti wadzidza vari kuzoona kuti kune vanhu vari kuurayiwa vasina mhaka. Kuri kutumirwa mabhombu mahombe, kunotumirwa zvinhu zvinoputika zvakawanda. Zvinonetsa izvozvo tikange tichiona kuti vanhu vari kuda kungourayiwa vasina mhosva. Saka ruzhinji ndingati hakusi kubvumirana ba nezviri kuramba zvichiitika izvi kuti hondo isingaperi ihondo rudziiko kune vanhu vasina zvombo vamwe vacho. Saka vanenge vachinetsekawo kuti vanhu vari kungofa ezvinezvi kunogona kuva kwafa vanhu namba dzapuhwa, kunogona kuva kwafa vanhu vanosvika kuma40,000 kana namba inoda kusvika kuma40,000 namba dzakaripota. Hatizivi kuti ndezvechokwadi here kana kuti uwandu hwevanhu hwafa iko kuGaza uku kuPalestine inogona kuva yapfuura namba iyoyo tiramba ichienda pamberi. Vazhinji wacho madzimai nevana vari kufa vasina mhosva, vasina zvavanoziva uye vasina zvombo zvekuzvimiririra kana zvekuzvidzivirira nazvo.
Iyo nyaya yeIsrael iyi ichabata vaBiden zvakadini pasarudzo?
Tiri kuona kuti vaBiden vachanetseka kuti vazobudirira pasarudzo nenyaya yehondo yekuIsraeri, nekuti vari kutumira zvombo kuti zvinoparadza vanhu. Vazhinji wacho madzimai nevana ndo vari kufa, havana zvombo. Saka ruzhinji kunyange webato ravo chaivo havasi kubvumirana bane zvavari kuita, zvokuti zvombo zviramba zvichiendeswa kunoparadza vanhu. Dai zvanga zvakwanisa kuti hondo iyi yamiswa, vanhu votaurirana, wogara pasi, wogara murunyararo, wavatidzanawo. Zvino hazvidi kuti vanhu varamba vachingourayana vachingorwa, vanosvika rini vachingorwa, ndo zvinonetsawo. Saka vanhu vari kunyunyuta neutongi hwavaBiden kuti wakundikana, nekuti vari kutadza kumisa hondo iri kuramba ichienderera mberi. Saka handifungidzire kuti vanobudirira bamusarudzo yatakatarisana nayo iri kuuya.